Manera kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kurume 13/2025 makateerera ku Studio 7 nepfunyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Isungo zvabuda mumusangano uyu zvinogona kupa mukanzi wekuti matima aviri ari kukonana agone kutaurira.
Sadhiki yazivisa nhasi kuti yave kuburitsa mauto ayo anga achichengetedza runyararo muDRC.
Sati dutatanga asi since minister vakapa directive yekuti 48 hours ultimatum chafoswa kuti tiite comply ne directive ya minister
makanzuru anoti achatanga kutevedzera kurudziro yehurumende yekubvisa vanotengesera mumigwagwa zvisiri pamutemo usiku asi haasi kuzivisa musi nenguva
Tiri kutarisira kukohwa ruzivo senyika hatishandi tega tinoshanda navo ma United Nations agencies tinoshanda nema development partners tinoshanda nema civil society organizations seteam Zimbabwe
tine hurukuro negurukota rezvemadzimai amai Monica Mutsvangwa vari kumusangano uri kutarisa zvekodzero dzemadzimai ku United Nations Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanotengesera mumigwagwa nhasi vanga vachienderera mberi nebasa ravo maguta nemadhorobha akawanda emunyika kunyange hazvo hurumende nezuro yakapa makanzuru mazuva maviri chete ekuti abvise nechisimba vanhu vari kutengesa zvinhu zvisiri pamutemo. Mutoro wedu nawo Costa Nkomo anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 nhasi, mutauriri wekanzuro yeHarare vaStanley Gama vati vanhu vachabviswa mumigwagwa asi vasingaziviswe misi nenguva.
Isu sekanzuro tinotambira urongwa hwekubvisa mavenda ari kuoperata ari panzvimbo dzisingabvumidzi kuti abviswe mutown. Nechikonzero chekuti toda kudzivirira zvirwere zvakaita sekorera because vanongorasa zvinhu pese pese. Ende vamwe vacho vanenge vasina kana pekushandisa sezvimbuzi vanongoenda pese pese mukada kuona kuti taundi yese vangozara ende vanenge vachingoita zvinhu zvaangosiyana pese pese vachikanganisa guta so isinokurudzira mavenda vasati vane malaisensi kuti vaende kumaofisi edu esiti kanzu vonopuwa malaisensi nekupuwa pekutengesera pakanaka
Meya weguta remutare va Simon Chabuka vaudzawo Studio 7 kuti
hatisati yedu tatanga asi since minister vakapa directive yekuti 48 hours ultimatum tichafoswa kuti tiite comply ne directive ya minister but isu semutare city tanga tiri muprocess yekuita night vending so we've identified places and I think anytime soon tinge takutanga kuita a pilot run of the program ye night vending tone kuti inobuda here
Meya weguta remashingo va Alec Tabe vati hapana dambudziko guru nevanotengesa mumigwagwa mukuru werimwe sangano rinomirira vanotengesera mumigwagwa Revenders Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET va Samuel Wadzai vaudza Studio 7 kuti havawirirane nedanho rehurumende
saka chinofanwa kunge chichiitwa nehurumende kurudzira makanzura na iyo pachaiwo hurumende jisawo mabudgets anokwanisa kubatsira kuvakwa kweinfrastructure kuti mavenda akwanise kutengesera pakanaka panotenderwa izvi zvekumhanyisana nekubvisana nechisimba handioniso kuti zvinogadzirisa dambudziko ratinaro
vachitaura nevatori venhau nezuro gurukota rinoona nezvematunhu vadaniel garwe vakati vari kutengesera zvinhu pese pese mumaguta nemadhorobha vanofanira kubviswa
Proliferation of illegal vending has created a haven for criminal activity, including theft, robbery, drug dealing, posing a direct threat to safety of residents and visitors alike. The lack of regulation and oversight in these areas.
Kuwanda kuri kuita vanotengesera mumigwagwa zvisiri pamutemo kuri kukonzerawo kuparwa kwemhosva dzakaita sekuba, kutengesa zvinodhaka uye kuri kuisa panjodzi vakawanda. Nekuda kwezvinhu zvakaita seizvi, hurumende iri kuudza makanzuru ese emumadhorobha kuti atandanise vese vanotengesera mumigwagwa zvisiri pamutemo.
Asi mumwe wevanotengesera mumigwagwa zvisiri pamutemo vaJoel Manyaya vati havana kwavari kuenda.
Haugoni kungonditibva panapa kapa enda kumba ndikanogara kumba mhuri yangu inodyei. School fees zvinobhadharira vana nei, rent ndinobhadhara nei. Saka ticharamba tiri pano mastreets kusvikira zvanaka. Kana iri hovhiyo tengoitongovhikana takatoenda ipapo handiti vagari vari kungoba.
Vamwewo vanotengesa mumugwagwa zvisiri pamutemo vakaita savafanuel Chimoyo vaudza Studio 7 kuti hurumende pamwe chete nekanzuro yeHarare vaifanira kutanga vagara pasi nevese vari kutengesera mumigwagwa kuti vanzwewo pfungwa dzavo vasati vaparura chirongwa chekuvatandanisa.
Mavendors akatowanda kudarika polisi yacho, kudarika kanzuro yacho, and wada kutokonzesa chaos munyika kuti vanhu vapenge, because haunganibvise pandiri kuraramira, haunganibvise pandiri kudyira nemhuri yangu, pandiri kurarama nemhuri yangu, hoyo wada kundibvisa ipapo. Saka zvavadakidza wada kumutsa chaos munyika.
Nhengo yedare reparamende vari Gweta vaAgents Gumbo vati hurumende yatora danho rinotaridza kuti haina hanya nevanhu. Vanotengesera mumigwagwa ava vanogara vachiita hwakiti naGonzo nemapurisa ezrp neekanzuru. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti kushayikwa kwemabasa ndiko kuri kupa kuti vanhu vakawanda vagume vave kutengesa mumigwagwa kuti vawane chouviri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Costa Nkomo.
Musangano wevatungamiri venyika dzemusadhiki waitwa nhasi padande mutande wabuda nechisungo chekuti mauto akatumirwa negungano iri kumabvazuva kweDRC aburitswe munyika iye. Sadhiki yainge yatumira mauto zviuru zvishanu kubva kuSouth Africa, Malawi neTanzania. Mamwe mauto esadhiki anodarika makumi maviri akaurayiwa kuGoma neSake mudunhu reKivu nechikwata chakapandukira hurumende cheM23 zvakapa kuti vamwe munyika dzine mauto vakurudzire hurumende dzavo kuti vadzoswe kumusha. Kubuda kwemauto esadhiki uku kuri kuuya panguva yomutungamiri wenyika yeAngola waJoao Lourenco vari kuti vakwanisa kutaura nehurumende yeDRC nechikwata cheM23 kuti vaite nhaurirano dzekumisa hondo muRuanda mazuva mashoma anotevera. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanova sachigaro weSadhiki ndo vazivisa nezvedanho reSadhiki rekuburitsa mauto muDRC.
This extraordinary SADC summit has made the bold decision to withdraw our mission from the Eastern DRC. The withdrawal of sent DRC not
Tatora danho rakaoma zvikuru rekuti tiburitse mauto edu ari kumabvazuva kweDRC. Kunyangwe tiri kuburitsa mauto aya, ticharamba takaisa ziso redu paDRC tichitarisa kunyanya nyaya dzezvematongerwo enyika. Tinofanira kusimbaradza kuzadzikiswa kwezvisungo zvakaitwa takabatana nesangano rekumabudazuva kweAfrica reEast African Community. Izvi zvinosanganisira kushanda nevamwe vari kuda kuti paitwe chibvumirano cherunyararo muDRC.
Mashoko emutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanovesa chigaro weSadhiki. Tichiri panyaya iyi, Ivanzi Sininga weStudio 7 abatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muchinafundo Riki Munyaradzi Mukonza kuti tinzwe maonero avo.
Ndoona sekuti zvisungo zvabuda mumusangano uyu zvinogona kupa mukana wekuti matii maviri ari kukonana agone kutaurirana, kunyanyanya tichitarisa kuti vari kutsigira varwi veM23 vanova Rwanda. Chimwe chikumbiro chavo chacho chekuti mauto esadhiki ngaabude muDRC.
Kunyaya yerubatsiro rwavari kukumbira kune dzimwe nyika, munoona here ruchiwanikwa mamiriro akaita zvinhu?
Munguva yatiri vazininga inguva yakaoma nekuda kwekuti takanzwa America iri kumbomisa panyaya dzekubatsira, uyezve tikanyatsotarisisa maresources haasi kunyatsowanikwa sezvazvakanga zviri kare. Saka hongu batsiro ruri kudiwa nekuti pane vanhu vakatama misha yavo vamwe ndo vakatobuda kuenda kunyika dzakaita seRwanda dzakaita seUganda dzakatenderedza DRC saka rubatsiro irworwo ruri kudikwa asi mamirira akaita zveupfumi vepasi rose rubatsiro irworwo runogona kunetsa kuwana panguva
nekufamba kuri kuita zvinhu ikoko muri kuona here kurwisana ikoko kuri kuDRC uku kuchikurumbidza kwapera
ine hangu maonero andinoita azvinga ndeyekuti kurwisana uku tikanzwisisa kuti kwaane makore anopfuura makumi maviri kuchiti uye pane tukunhu kuri mukusawirirana umu kunenge tukuri kunetsa kuti mativi maviri aya awanane panogona kuita kakumira kano asi asi kutanga zvekurwa ikoko kana kuti kunogona kusato panogona kusatomira kurwisana uku chimwe chiri kukwezva kuonana nekurwa nenyaya yezvicherwa zvirimo muDRC zvicherwa izvozvo zvicharamba zviripo uye vanhu vacharamba vachikonana pamusoro pekuti ndiani anokondrola zvicherwa izvozvo
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vari parunhare kusouth africa naEvan Zininga westudio 7 vateereri tave kukwanisa kukupai nhau dzedu pavoa show nawhatsapp channel yedu uye nepafacebook mazuva ose kana muchida kubatana nesu padandemutande rewhatsapp vhurai whatsapp yenyu moenda pakanzi update motsvaga pakanzi voa shona motifarira kana kubaya follow munokwanisawo kuenda pafacebook page yedu patinokupai linki yewhatsapp channel yevoa shona govanai nevamwe nhau dzestudio 7 dzinotema dzisina divira dzakarerekera musangano wakanangana nekuenzanisa mikana pakati pevanhukadzi nevanhurume uri kuenderera mberi kumuzinda weUnited Nations kuNew York muno muAmerica musangano uyu unonzi Commission on the Status of Women uye ndiwo musangano mukuru unoziya nezvekodzero dzemadzimai nevanasikana pasi rose muZimbabwe madzimai ari kugunun'unawo kuti pane zvakawanda zvinoda kuitwa kuti madzimai asimudzirwe masangano akaita seGirl Child Network, UNICEF, Shamwari Yemwanasikana nemamwe anoti mimwe mitemo iri kuvandudzwa asi nguva zhinji hapana anoitevedzera mukuziya nezvekusimudzirwa kwemadzimai nezviri kutaurwawo kumusangano uyu Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata vari kutungamira chikwata cheZimbabwe kumusangano uyu amai Monica Mutsvangwa vanovagurukota rezvemadzimai
misangano yatiri kupinda inosanganisira kuparurwa zviri pamutemo inoitwa naSecretary General Guterres yakatoitwa ndiri kutarisirwawo kupa statement zvatiri kuita senyika yeZimbabwe takanangana nekusimudzirwa kwemadzimai nemwanasikana ndakatopinda nezuro musangano wekuona kuti tingaenderere mberi sei takabatana nemamwe mabato muUnited Nations tine musangano nevamwe maministers emusadic neAfrica Union pasadic takatora mukana uno wokusangana nemaministers ese anoona nezvekupa mikana yakafanana kumwanasikana nemwanakomana nekuti takatarisira kusangana zvakare muZimbabwe tiri kutarisira kukohwa ruzivo senyika hatishandi tega tinoshanda navo maUnited Nations agencies tinoshanda nemadevelopment partners tinoshanda nemacivil society organizations nemaNGOs seTeam Zimbabwe takauya takabatana mubasa riri kuitwa nemumwe namumwe akauya kuno kuNew York kuUnited Nations nderekuona kuti zvibatsire nyika yedu kuona kuti tanyatsopenenzvera patingadaro tichisirira
iwo musangano uyu wakakosha sei uyezve zvii zvamuri kudzidza pamusangano uyu
tine mitemo yakaiswa nehurumende tine mapolicies nemastrategy toda kuona kuti ndepapi patiri kutadza kunyatsosvika pamaresults kana kuti zvatingade chaizvo chaizvo titange kuona madzimai nevanasikana vachipiwa mukana yakaenzana tinokoshesa ruzivo runobva kunyika ipi neipi United Nations inounganidza nyika dzese vese maministers ekunyika dzakasiyana-siyana variko dzinge dzichipanana mazano
nekupenenzvera kuti patingadaro pachiita kuti titadze kusvika pane zvinhu zvatakatara tikabvumirana kuBeijing 1995. Chingadaro chiri chii chatisina kuita?
Vanga vari amai Monica Mutsvangwa, vanovagurukota rezvemadzimai, vari parunare kuNew York naMavlas Mhlanganya uye weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chitundumusere musere cheSpaceX chinonzi chakasangana nedambudziko nezuro zvakapa kuti chitinonokei kuenda kumwedzi kunotora vanhu vaviri, Sunita Suni Williams naBerry Batch Wilmore, ava vapedza mwedzi mupfumbamwe variko. Izvi zvinotevera kusashanda zvakanaka kwechitundumusere musere chavo. NASA inoti ichaedza kugadzirisa zvisiri kushanda pachitundumusere musere cheSpaceX yoedza kuti chisimuke nhasi. Vakuru muhurumende yeAmerica neRussia vari kutarisirwa kusangana muMoscow kuti vazeye zviri kukurudzirwa neAmerica zvekuti imbomira hondo neUkraine kwemazuva makumi matatu. Vakuru muhofisi yemuzinda weRussia weKremlin vanoti vanhu kubva kuAmerica vari munzira. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakaudza vatori venhau kuti chipangamazano chavo vaSteve Witkoff vari munzira kuenda kuRussia. America yakatosangana neUkraine kuSaudi Arabia vakawirirana kumbomisa hondo. Hondo iyi yakatanga muna kukadzi 2022. Danu rakatorwa nehurumende rekupa makanzuro ose munyika mazuva maviri chete ekuti vange vabvisa vanhu vose vari kutengesera munzvimbo dzisina kutarwa rasimudza mutauro, vamwe vachiti hurumende haisi kudzamisa maonero ayo pamwe nepfungwa panyaya yekushayikwa kwemabasa zvakonzera kuti vakawanda vapinde mumigwagwa vachitengesa, asi vamwe vachipembedza danho iri vachiti mukati memaguta manga manyanya kuitwa donga watonga muzinda wenyuchi. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata sachigaro verimwe sangano revanorarama nekutengesera mumigwagwa reSurvival Vendors Union of Zimbabwe vaEmmanuel Kwamira, pamwe nenhengo yevechidiki yeZANU PF vaSnowball Tongogara, takatanga nekubvunza vaKwamira kuti vanoti kudii nedanho iri.
Danho iri rakatiomei kune vamwe vazhinji, asi kumavhenda akafanana nevanotengesawo masikati ese vachizobudawo muguta kwakachena. Handifungiriro wabata zvakanyanya, asi avo vanozotengesa zvinhu zvavadosiko ndovanga vachizva nokonzeresa mbavha nechinji. Avo hongu tingati vanganokupomedzwa voti vabude, nokuti bhizinesi nderemasikati. Usiku hausisiwe bhizinesi. Vakomana vakuita basa kuti vachenesewo guta, vadzivirire kumbavha nekune vanoita zvisina kunaka. Vanotengesa basa usiku vamafume vakaclarifya ipapo kunzi aiyo kuri hakuna vending business inoitika usiku. Asi vemasikati vanogona kushanda, asi manheru morongedza zvinhu zvenyu moenda, nekuti vamwe vanga vakutengesa kusvika pakati peusiku vari mumaguta.
Toenda kuna vatongogara, munoonawo sei danho ratorwa nehurumende iri?
Danho iri danho rakanaka chaizvo, ngekuti zvinhu zvanga zvaita manyamavire nehongo. Hongoti tukapita mutauni, hongoti totadza kuti ofamba sei, kadai sowatika madomasi evanhu, nyama inenge ichingotengeswa iri mubhaketi pane bhunzi. Saka unotoona kuti nyaya yeutano hwevanhu vanga vave patambo nenyaya yemavhenda anga akutengesa asiri panzvimbo zvakatara, vanga vasingateedzere mutemo. Tikatarisa zvakare nyaya yekuti kune vanobhadhara maresidensi kukanzuro, zvoita kuti pave neunfair competition, yekuti uyo angosima kuna matukitazi yake mafuta oenda pamberi peok otanga kutengesa aripo ipapo, oiti yokuita $2 ok anenge achita $3 vanhomhanira kwaari, but ok anenge achibhadhira mataxis, ok anenge achibhadhira vashandi magetsi zvakadaro. Saka tinoti danho ratorwa nehurumende idanho rakanaka, idanho rekuti vanhu ngavanotengesere munzvimbo dzakatarwa muzimbabwe mwenye kota.
Wako mira zataurwa na watongo gara munoti.
Iyo dano rokuti vazenda vesa ntengesa zvakadai zvakadai harina kumira zvakanaka pakuti kanzuri iyo pachezvayo yaifanira kunge ine nzvimbo dzainopa vanhu kuti vatengesere munzvimbo imomo. Vanhu vangazoita barira mhanya muguta kana vaine nzvimbo yekutengesera. Kuvafambira vemakanzuro vese kuvati tipewo nzvimbo tipewo nzvimbo nzvimbo dziya dziri kupa maland barons hadzisi kupiwa vanhu vanozvitsvakira mari kutengesa haisi mhosva kutengesa kutsvaga kurarama pane kupira munhu kanzuro ndiyo yainenge yakanganisa pakutanga ngaitange yapa vanhu nzvimbo dzokutengesera zvakaita kubulawayo bulawayo vakavhara mamarodzi vakapa vanhu havasi kumisana nevanhu vakaita seivavo vanobhadharisa ipapo. Zvino muno muHarare mune umbandanyire kuti vanokunonga
vatongogara hanzi hurumende nemakanzuro ngavaite urongwa hwekuti vanhu vapiwe nzvimbo dzekutengesera.
Zvagara nzvimbo dziripo dzekutengesera asi kutoti mavhenda anenge achiti hakuna vanhu saka mavhenda anenge achitochera imo mukati mecbd imomo ndimo anenge vada kutengesa madomasiwari ndomo anenge vada kutengesa ingave mushonga nezvokaemusana vanenge vachida kutoya imo cbd imomo kune nzvimbo dzakatarwa ukatotarisa kunzvimbo dzakatarwa nehurumende uye wekusumburina vanhu vanenge vachingoda kungouya imomo cbd imomo saka zvenzvimbo haimwewo nyaya izvi.
Vakwamira hanzi muri kuti mukati meguta ndo mune mari muri kuramba nzvimbo dzakatarwa nemakanzuro.
Ndine mubhodho mote zvavanda kubvunza Comrade Tokogara wekuti kamati nzvimbo dzekutengesera dziripo mungandipa one here ini semutungamiri wemavhenda mungandipa nzvimbo one here iri kunzi itengeserai apa muHarare.
Vatongogara
mari musika itori nzvimbo yevemavhenda iyoyo nzvimbo yanga yakavhurwa kukokakoloko nzvimbo yanga yakavhurwa nehurumende azvisa kuti mavhenda anofanira kuvhura maassociation dzavo vachitaurana nzvimbo dziri shoma ngavaitaure zvestructure voenda kunoziva kuti tido nzvimbo pakati pakati vanoona vachibatsirwa.
Vakwamira matanho apa maakutorawo imi semasangano anomirira vanotengesera migwagwa nedanho ratorwa nehurumende iri.
Danho iri rakaoma kuvanhu nokuda kuti vaakutsvaka kuti vanhu vazhinji vachienda kunoba mumigwagwa nokuda kuti vanhu vari kurarama varikutengesa vachienda kunofidha mhuri dzavo uyezve zvavari kutaura kuti nzvimbo dziri kwakati kwakati izvezvi hakuna nzvimbo kuti kumbare nzvimbo dzacho dzakatotorwa kudhara dzisati dzavepo kokakola vanhu vakanga vari kokakola vakabviswa kandi kwakuvakwa neold machwal kandi nzvimbo yakatengeserwa old machwal izvezvi hakuna kutengesa vanhu vakatobuda vari kurodhi chaiko chako rodhi kurodhi saka ndozvandati hakuna nzvimbo zvino mavhenda kana apuswa abuda ikoko voenda kupi zvizvizvaa zvezimbabwe zvoda kurarama zvisingadi kurarama neukopokopo nokubira vanhu.
Vatongogara vanhu vari kuti hurumende nekanzuro havasi kuitawo bandiko ravanofanira kunge vachiita rekuchenesa nzvimbo dziri kutengeserwa idzi munotiwo
nyaya yekuti kanzuro haisi kuklina nzvimbo jesi tingabvunzana nazvo but ivo vanhu vanoshandira panzvimbo iyoyo ndivo vane responsibhiriti yekutanga yekuchenesa pavanoshandira saka vanhu ngavasungu vanenge vachirasa marara iyaya.
Vanga vari nhengo yevechidiki mubato rezano PF vasnowball Tongogara. Manzwawo zvakare kubva kuna sachigaro veSurvival Vendors Union of Zimbabwe vaEmmanuel Kwamira. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Studio 7 mazera seya mazera sei zvinyi haindinoda kutenda nenhau dzamunonditumira dzamunondipa dzose idzi tiri kufambidzana pakunzwa nhau kumbiro changu hazita ndiadvance paPretoria South Africa kumusha kuri kuzvishavane kumbiro ndechekutiwo dare repamusoro sorero dai rangoregedzana nemurume unoemutsanga uyo mutori wenhau nekuti haangafiri mhosva yavageza iyo zano PF yakonewa kutora badanho rokubata vageza yakutobatira vamuhlanga tachikumbirawo vasiyanewo nemurume uyu haakudzvanyirira kuri pachena.
Makadii makadii pastudio 7 ndii baba Chinogurei baba wevanhu. Inini hangu kazhinji ndiri munhu anoda kumiririra nyika anoda kumiririra ruzhinji rwevanhu kuti rusadzvinyirirwa rusapambwa pfungwa rusabiwa pfungwa hatisi kuda chimbunyikidzwa kana chitsotsi chiri kuitika ichi chekuti vanhu vanoti handei kudemonstration vaine matagetsi emunhu wavo wavanenge vakasarudza kare kubato kwavo iko kuzanu PF ikoko handiti ndiri kuzviona hangu kuti vanhu vanoda kuita ngekuda kubhaiza nyika kubhaiza pfungwa dzevanhu kuda kuwana simba rekuenda mpawa nekuda kwesimba ravanhu kuda kukuvheva vanhu kuti vanhu vapinde kuvarandutsira hondo dzavo. Vanhu vari kupinda muroad but simba revanhu muchariona muchasangana naro ikoko. Telling you ndini baba chinogurei vanhu havabudi muroad vanhu hava kuda munhu anobva kuwanhu kwete munhu anobva kubata.
Video 7 apo murisei murisei tiri muno mudiaspora ini ndine chishuwowo chokuti zvatakatisiya nyika yekwedu tichiinda kuno kudiaspora tichada kudzoka madiaspora ose ngatiise musoro pamwe toona kuti ngatsvaga bhengi ripi retingatsvaga ringatipabatise mari dzedu dzepenjeni tizoonawo penjeni kana taakumusha nokuti kana tadzoka kumusha tinenge tisina pokutangira onai nyika yekwedu inoramba yakaoma vazhinji taakuchemberera mudiaspora saka ngationi patingaisawo mari mubhengi riri kuno kunze.
Ndinhalo pastudio 7 ndini ndiri kuripota ndiri kuno kubhoira kwanyashanu kumasasa. Tina mbuya anogara ega akasvikirwa kwakubva abatwa kwakurepwa maningi. Saka zvinhu zviri kutishungurudza maningi kuti mbuya akadaro. Saka zvinhu zvetirati tiripote tiri munomu zvekuti nyanya idzodzo pedzinobatwa isusu tinokwanisa kuti tidzibudise futi paredhiyo ipo patoda kuti kudzifumure zvakanyanya.
Pastudio 7 pastudio 7 mamuka sei hai ndoda kutaurawo pamusoro penyaya ngechitaura kunzi zvinhu zviri kugadzirwa muzimbabwe hazvina kuita zvakanaka. Problem ndeyehurumende yedu yezimbabwe pakapindawo munangagwa akabva atanzi yanyika yaita zvaunoda price control chai chai muzimbabwe hamuna. Vanhu vari kungoita zvavanoda saka izvinozvo vanenge vachida kuhandira vanhu kuti vavanoda kuzadza vanhu majerovha vati anzi ana america naana british ndodziri kuita ndodzakatitemera zvirango varoda kuti unonge mazimbabwe vanhu takazungaira zvisingaiti ndozvamune tisingaone isusu vanhu bati vanhu vanenge vachinzi voterai zanu voterai zanu.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri vestudio 7. Vanoda kupa pfungwa dzavo tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko.
Vateereri, tinokuzivisai kuti chishanu chega chega tinokupai chirongwa chemimhanzi Woza Friday, tichikurukura nevaimbi vakasiyana siyana zvikuru vachiri kusimukira tichikupai nzwisa yemimhanzi yavanenge vachibura. Vanoda kupinda muchirongwa ichi kana kudoma vaimbi vamunoda kunzwa kwavari tibatei panhamba dzenoti +1 202 465 0318. Chirongwa ichi munochipiwa neni Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Makateerera kustudio 7 tichitepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Muchirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yemusangano uri kuNew York muno muAmerica wekuziya nyaya dzekuwaniswa kwemikana yakaenzana pakati pemadzimai nevanhurume weCommission on the Status of Women. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Sadik yazivisa nhasi kuti yave kuburitsa mauto ayo anga achichengetedza runyararo muDRC. Makanzuro anoti achatanga kutevedzera kurudziro yehurumende yekubvisa vanotengesera mumigwagwa zvisiri pamutemo, asi haasi kuzivisa musi nenguva. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndikusemina ntungamiri Nkomo.
Soku isika.